Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chisungo chakatoitwa kare neNational Executive Council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa. Zvatichange tichingotozoita chete ndechekuti panovhurwa zvikoro tikutokurudzira kuti varayiridzi vatichere pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo, kumavanogara, kumamana kwavo kwavanogara ikoko, vabatsire vana vese vevarombo vanenge vauya kwavari, vavadzidzisire kumba ikoko.
Rimwe zvesangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotangidza basa panovhurwa zvikoro mwedzi uno.
Kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngatitauriranei, handioni rizini yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda taakuda kuenda kudzokera kubasa. Ndinovimba zvakare kuti panovhurwa zvikoro progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo.
Gurukota rinoona nezvavashandi rinoti rakatarisira kupedza hurukuro nevashandi panovhurwa zvikoro. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kuita kongiresi yaro kubva musi wechitatu kusvika nemusi wechishanu. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti pakongiresi iyi panenge pasina zvokusarudza vatungamiriri vesangano iri asi kusunga zvibvumirano zvenyaya dzavanoda kuendesa kuhurumende maererano nenyaya yemihoro yavo nezvimwe zvinobata varayiridzi. Vamasaraure vati sangano ravo rakatobvumirana kare kuti varayiridzi varo havasi kuzoenda kubasa muzvikoro pazvinovhurwa.
Tange takatarisa madingindira mana atinenge tichiita hurukuro zeya hurukuro pamusoro pavo. Dingindira rekutanga richienderana nenyaya yelobbying and advocacy yekuti zvinhu zvatiri kuedza kuti tizokumbira nekuti nekuglobha kuti hurumende nekuadvocatera kuti zvinge zvichiwanikwa muZimbabwe ndezvipi. Tichitarisa nyaya yemasalari yevarayiridzi, tichilobha kuti masalari wayo awedzerwe, tichiadvocata kuti vadzidzisi vatambire mari inokwana inoita kuti vaite basa ravo vakafara. Tichange tichiitawo advocacy yakawanda panyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira zveutano hwevanhu, zvinosanganisira zvemamiriro ekunze, zveclimate change. Ndozvezvimwe zvinhu advocates dzimwe dzati tichiita. Saka Congress yedu ichadiscussa padingindira iroro relobbying and advocacy. Dingindira redu rechipiri rinenge riri recapacity building, apo patiri kutarisa kubuilda macapacities emacommunities edu kuti anga ari more resilient panyaya yeclimate change, kuti ndezvipi zvatingaite kuti builde macapacities emacommunities edu, ndezvipi zvatingaitawo kubuilda macapacities emamembers edu kuti akwanise kunge achirarama munyika yakaoma kudai, ndezvipi zvatingavadzidzise kuti vaite mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Dingindira rechitatu tichange tichitarisa nyaya yekubatana nemamwe maorganization akasiyana siyana nekukusha mashoko, apa tichange tichibuda negwaro rekuti kunetworking yedu kuti ibudirire, tinokwanisa kunetworka nevanhu vapi vatingabatane navo kuti tikwanise kuita chirwirangwe panyaya yematambudziko atosangana nawo, kubatana kwatingaite nemaparents kuti tiite chirwirangwe panyaya yekusumudzira dzidzo yedu, kubatana kwatingaite nemamwe maunions nemamwewo maorganization kuti tiite muonera pamwe panyaya yematambudziko emuZimbabwe. Chechina chatichange tichiita hurukuro nazvo, dingindira rechina richange richingotarisa nyaya yekuti mamembers edu seatuzi toita sei kuti agare achiwana maservices akanaka, maservices anoita sana funeral service, maservices akaita sekuwana awane medical, maservices ekuti awane maloans, maservices ekuti awane mastands, maservices wakangosiyana siyana anoita kuti vararame upenyu hunenge huri nani.
Kune avo vanoti zvinangwa zvenyu zvawandisa uye hazvisisina kunangana nemihoro yevarairidzi chete. Zvava zvematongerwo enyika nokuti tinoona kuti mava kudhila nezveclimate change nezvekushayikwa kwemvura mudenga. Munoti chipa nenyaya iyi?
Varairidzi vanhu vakangofanana nevamwe. Mvura ikasanaya tine minda yedu kwatotorimawo kusirira kutokohwewa. Tinana mai vedu, tine vana vatodzidzisa vanoda kubva vadya kudzimba dzavo. Kushayikwa kwemvura kunoafekta tese. Kuchinja kweclimate kunotiafekta isu sevarairidzi. Tine basa gurusa rekuti zvi patodzidzisa vanhu ngatikodzisadzidzisei vana kupasa mukirasi chete, titodzidzisawo nezvekuchinja kwekunze izvezvi. Ndosaka tine maticha ana geography, agriculture zvimwe zvinove uteshe hwatotarisira kuti ungatoshande kusimudzira nyika. Kushayikwa kwemvura kunotiafekta nokuti toomwawo mvura tiri vanhu. Hakuna chinhu chinonzi chimusataure nezvacho nekuti mungori varairidzi. Saka hapana chakashata pane izvozvo, hapana matongerwo enyika aripo. Inyaya yedumbu revanhu, inyaya yekudya, inyaya yekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu, inyaya yekuchengetedzwa kweenvironment yedu inobatsira murombo wese, inobatsira munhu wese chero ane mari kuti earth yedu irambe ichichengetedza mamwe majenerations achateera kumberi.
Panyaya yokudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro mwedzi uno, sangano renyu rakamira papi?
Chisungo chakatoitwa kare neNational Executive Council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa. Zvatichange tichingotozoita chete ndechekuti panovhurwa zvikoro tikutokurudzira kuti varairidzi vatichere pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo, kumavanogara, kumamana kwavo kwavanogara ikoko, vabatsire vana vese vevarombo vanenge vauya kwavari, vavadzidzisire kumba ikoko. Satiri kuramba, hatisi kuramba kubatsira vanhu sesu, tikuramba zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanotora mari yese yenyika vachizvidyira, vachikwira dzindege, vachiwedzera mazimota, vachitotenga nendege chaidzo, asi mari yekuti vaise muzvinhu zvakakoshera nyika vasingaisi. Saka isiri kuti hatingaende muzvikoro zvinonge zvine hurumende, zita rehurumende iyoyo isiri kuramba kupa maservices kuvanhu, isi toshandira mahara. Saka tiri kuti kana tisati tatanga kubhadharwa mari yedu yatinodeserva sevanhu, tichange tichingogarawo kudzimba dzedu asi tichange tichibvuma kubatsirana nevarombo vese vane vaida kuwana dzidzo. Asi kumabasa hatizoendi kusvikira nyaya yemasa zedu yatagadziriswa. Hatingarambe tichishanda vanhu vari kubata pesi yenyika vari kutora mari yedu vachizvidyira, vachisvaya kana shoma yavangaise kuhealth care, yavangaise kueducation nezvimwe zvinoita kuti nyika ifambire mberi.
Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu westudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vanoti naivowo havasi kuzoenda kubasa panovhurwa zvikoro kana nyaya yavo yemihoro isina kugadziriswa.
Nhaurirano dzemari hapana chiri kuitika. Asiwo varairidzi vedu vakatora resolution madekwe kumapast 2 nokuti inyaya hombe inonetsa. Vakatora resolution yokuti havakwanisi kuti vaende kubasa, zvikoro hazvingavhurike. Zviri kuhurumende kuti ione zvaingaita kuti yapamidza. Havadi kuwedzerwa mari, havadi kushini, vanoda kubhadharwa mari yavaitambira payanga iri maus dollars ine uremu huri inoenderana necurrent interbank.
Iyi mari
taitambira 450 US to 550 US. Saka vanongoda kuti kana hurumende zvakairerukira kuti ibhadhare seiyoyo yobhadhara, kana isingakwanisi inongoenda musi wainenge ichipeya varairidzi, voona kuti interbank yacho musi uyo inenge iri marini wobhadhara iyoyo kuvarairidzi. Nokuti zvokusvara tichinyeperana chiti kune cushion hazvibatsiri, nokuti kubhadhara kushini zvinongopa kuti zvinhu zvikwire zvekare. Zvinhu zvinokwira kakapeta kashanu kese, saka zvinotopa kuti wawawese. Asi vakabhadharwa nomari ino uremu yeus, nokuti tinopa kuti zvinhu zvikwire kuti us racho rinoramba richiwedzera, rinoramba rino uremu hwakasimba, asi mari yomuno ichishaya uremu. Saka ndosaka vaona kuti zviri nani vabhadhare neinterbank. Saka havadi salary increase, havadi kushini, vanongoda kuti vabhadhare mari yavanga vagara vachibhadharwa. Nokuti zvichienderana nemutemo wepasi rese weilo, kuchora mutemo kuti mari dzavarairidzi dzingozofuma dzakaita shoma. ndofunga mazviziva kuti hurumende yakambotanga ichiti bondi redu ranga rakainzana neUS saka parakazoona kuti hazvina uremu hwakafanana harakazosiya varairidzi vari kumari yebhondi iyo yanga yava shoma zvikuru nokuti tikatarisa uremu hwemari iri kutambirwa iko zvino navarairidzi imari inoita iyo US 30 to $35 saka zvinoreva kuti vakabirwa masikati machena nokuti mari dzavaitambira dzaibva kwa 450 kusvika 550
asi mukabva matanga kotoro nekuramwa mabasa muomeserewo here vana vechikoro vaakuvhiringidzika nenyaya yekunetsana kwevadzidzisi nehurumende
kwete kudaro munofanira kuziva kuti ivo varayiridzi vachona vabereki ivo varayiridzi vachona ndo vane vana ivavo havatokwanisiwo nevana vacho kuti vaende kuchikoro nokuti even mafees acho akatarwa kuzvikoro kwacho haakwanisi kuti vabereki vange vachiendesa vana vavo zvikuru sei vari varayiridzi nokuti iwo ukatambira $800 chikoro chichida 7000 kana 10500 zvinoitika sei kuti murayiridzi azokwanisa kuti aendesewo mwana wake kuchikoro saka varayiridzi vaitawo sungano imwe yokuti vanodawo kuti vana vavo vatatichete pamurayiridzi umwe vasabhadhara mari nokuti ndo vanopa sevhisi yokudzidzisa vana hazvizofambi zvakanaka kuti vadzidzise vana vavamwe vavo vakagara kumba
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, vange vari panhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avo vati hurumende iri kuziva zvichemo zvevashandi uye havafaniri kuramwa mabasa.
Takambotaura kaBlessing ndakuudza kuti tichingodzoka vashandi vehurumende vachapinda muJoint National Negotiation Council kuti vataurirane vaone kuti chii chingaitika. Tinoziva kuti bazi rinoona nezvemari rakaindiketa kuti pane zvinogona kuitika but ina handisandave nemadetails acho vachagara pasi vonegosheta then vozotiudza kuti zvinenge zvabuda ipapo ndezvipi saka pane vanomirira hurumende vachiliadwa napermanent secretary weministry yepublic service labour and social welfare kwozoitawo vanomirira vashandi vehurumende vachiliadwa naleader weapex council anonzi mai Cecilia Alexander saka vachagara ndofunga iro vhiki ririkuteera vanenge vatotanga maprocesses avo ekuti vataurirane
nekuti tenge taambonzwa mamwe masangano evarayiridzi achiti anogona kusaenda kuzvikoro pazvinovhurwa nenyaya yekutaurirana iyi tingati vanenge vachimbidza kumedza kutsenga vachada
vanenge vachimbidza kumedza kutsenga kuchada masangano makuru ese evarayiridzi ari imomo munational joint negotiation council vari part of that saka kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngatitauriranei handioni reason yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda taakuda kurega kudzokera kubasa ndinovimba zvakare futi kuti panovhurwa zvikoro progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo saka ini handitarisiri zvangu kuti tichave nevashandi vanorega kuenda kubasa nepamusana pekuti process yenegotiation yakatotanga mumadhisemba ichaenderera mberi iwo mwedzi uno ndinofunga kuti by next week vanenge vagara pasi kuti vataurirane ndinofunga kuti pachaita resolution inoita kuti vanhu vose vadzokere kubasa kunyanya vadzidzisi ivavo vane mamwe mabato anga achitaura seizvozvo
gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muDaily News mune nyaya pamusoro pevana chiremba vakadzingwa basa vanoti vanotarisira kuita hurukuro nehurumende kuti matambudziko ari muzvipatara apere muDaily News mekare nhengo dzeparamende inomirira nhengo yeparamende inomirira Kadoma Central vamuchineripi chinyanganya vari kuti Zimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA haisi kubhadhara mari kumakanzuru sezvainofanirwa kuita New Zimbabwe ine nyaya pamusoro pemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiyambira vanhu kuti vagare vakagadzirira kudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo chiteshi chemagetsi chekukariba chisingabudisi magetsi akakwana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini vashamarari vestudio 7, makadini nevateereri vese vanoteerera chirongwa chestudio 7. Zita ndinoitwawo Chigusvani, ndiri kutambura ndiri kuona nhamo ndiri kuno kusouth africa. Tizawo nhamo yezanu PF. Tibatsireiwo paitawo nharo pano nemugarisano ndogarisana naye mutsigiriwo webato rezanu PF, asi ari kuti iye mashoko ava Munangagwa avakati musarye nyama irya yenyu mavheji, nokuti ndiane utano. Tambura mirya mavheji ikombyuta yakaedita, asi mashoko echokwadi. Studio 7 iri kunyepa kuti Munangagwa akataura mashoko iwawo. Nharo dzaita pano ndotambura ndoshaya kuti ndodini, asi toteerera Studio 7 zvakanakisa. Asi ari kuti mashoko akadaro akataurwi nemunhu mukuru ane pfungwa dzakakwana, mutsigiri westudio, mutsigiri wezanu PF, munhu iyeye ari kutorambira upurezidendi wavo. Akabira maelections uyo kuti mashoko aakataura ataura nemunhu akakwana. Saka tibatsire kuti tizive kuti mashoko ndeechokwadi akabva kuna vamunangagwa. Ndatenda hangu mundipatsirawo hama dzangu dzese dzekwamudongi nedzekwamushava kunoberekwa mangu. Ndatenda zvikuru. Bhabhai.
Magadi zvenyu vashamarari vestudio 7, vanatononoka wande, ana Blessing Zulu. Aiwa, basa renyu rakakosha zvikuru. Iyi nyaya inotaura purezidendi yekuti hanzi vanhu ngavadye magwiri nomuriyo. Kuda ndiko kukura men. Aiwa, ndoti Mwari dei vapindira. Vachamisa zvamai kuti zvinhu zviite nani vana veZimbabwe vararame. Ndinzwa muhofu ndiri kuno South Africa, ndiri kuPitori. Ndinoti aiwa, vana vanonga sosve nemuromo vana veZimbabwe. Ndatenda ndezvinhu zvasandukawo vedu wee. Nyika yedu ndoyangu vapa murume penyika dzese.
Pamusoro ivashamarari nevateereri vestudio 7, zita ndoaziposta. Ndoda hangu kutaura panhau yekuona maonero andiri kuzviita zvangu panyika yekwendi kuZimbabwe. 2020 ndaibvumirana naingoti kuda 2020 wauya nezvinhu nezvanduko iri nani, kuchinja kwegore, kuchinjawo kwezvimwe zvinhu. But muono wandiri kuona, muono wacho unenge uri wrong direction kuona kwangu. Because muzvibvunzo zvakabvunzwa zvazva kunzi zvonyama, paitarwa zvenyama vasaitarwa nyama ido kukarengwa muchipoto kuti nyama iuye imari. Ndozvanga zvichibvunzira vanhu, but vaibvunzira separable kungotangotaura kamwe chete. Mhinduro yacho yakauya apa aisiya purezidendi chero sabhuku, ingatoikwa kwasabhuku kwete kwashe. Kwashe hakutaurwi kupindurwe zvakadaro, because kunenge kwataa kutotsvinya kuti ini ndodya murivo. Tikati tinodya murivo hazviserezvo, because panodiwa solution. Okay, zvinhu zvakadai bheta kutobhatabhata vanhu sezvaiita mukuru wenyika vaMugabe. Vaigona kubhata zvekuti vanhu vasairwadziwa. Izvi zvinotorwadzisa vanhu apa mvura haisi kunaya futi. Apa mopindurwa futi zvimwe zvekuti izvo chero mukatoda kunoturira nyaya yedu kune unogona kutibatsira, mugona kutoluza power zvekuti maitirwa zvinoitwa chaiwo chaiwo. Chero Kenani yacho haiwa haidaro.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jongata Admire nevamwe vese vamunoshanda navo kana tononoka. Tinomutendai nebasa remunoita, asi tinokumbirwa kuti avo vatungamiriri vakadai ngevenyika yedu yeZimbabwe ngavaitewo serious nesu. Tiri vanhu vari kushupika chaizvo, vachadawo kuita zviro zvinoshanda. Asi hazvingareketi kuti ana Energy Mutode vauye muparliamendi kureketa zvevanoda, kuti isusu tinofanira kuti zvevanoda vona ndo zvetinoita. Hai, tinokumbira vari regerero, nesuwo tiri vanhuwo vano nyika inesuwo takairwirawo. nekuti nesu tanga tiri vana vadoko asi taizoonawo zvaiitwa navaba vedu vechitoshandawo kuna kuhondo iyoyo. Saka tinokumbira kuti ngavatiregererewo, ngavapowo vakomana vadoko vamboshanda.
Mirise pastudio 7 apo. Pakaipanhu dangu taura zvanu zviviri zvitatu maenderano navamunangagwa. Vamunangagwa vari kutaura muromo wekuti anzikai murivo hawii nyama haiti dyai murivo ndava vasaderwa kungotora chokwadi kuti ndakonawo kutonga nyika, saka nyama yachatengeki zvitori nani pane kufura vachitaura nyaya yekuti anzikai dyai murivo ndinotendekwanemadhokota ivo ndidhokota ivo zvavakanzi vaondiona dhokota ndezvavo kusamanidza vanhu vamurivo.
Ndinotiwo ndinda kukukwazisai mese vashamariri westudio 7. Ini ndiri kueastern cape ndautaurawo pamusoro penyika yedu yezimbabwe. Vediwee, ndaikumbira kuti vanhu vemuzimbabwe ngavabatane, politics neekonomi hazvifambirani sekuona kwandinozviita. Nzara iri muzimbabwe yakonzeswa nemakakatano kudhonzerana kwevamwe vari kuda kutonga. Saka nyaya iripo nekutoti pasina kubatana, pasina uniti, zvinhu zvedu muzimbabwe hazvifi zvakafamba. Pasi chino ishamisa ndacho ndechekutoti iyo vacho even weopposition party vacho vanenge vachiti takabirwa election newakavavhotera vari kufa nenzara. Plasi yemutungamiriri wari kutotiwe akatibira election ingawani ari kungoenda kune dzimwe nyika achirekognizwa sapurezidendi wezimbabwe wani. Ndezvo zvinoratidza kuti kutaura kwevanoita kaka kavataurawo sevanhu vakaenda kuchikoro, sevanhu vanofunga ilegitimendi vanotaura ingadai yakarambwa nedzimwe nyika in the world. But ndinoti iwo vamunangagwa wacho vanoenda kune dzimwe nyika vachirekognizwa zvoendwa vachitodzi purezidendi wezimbabwe. Well, ilegitimensi yekutaurwa muzimbabwe haina zvainobatsira because iri ngoro yavanhu nenzara mahara. Ngavaite sevanhu vakaenda kuchikoro, ingavani kuMDC kune maprofesa vanhu vakanyatsomhedza mabhuku, ngavasadaroba. Even iko kupoland ko ari kuramba kuende kuoko, hakunzi kunzi kana vapinda kupoland vanenge wakunzi watedzere zvinoitwa nezanupf, iye vanenge vachipa pfungwa dzavachipikisa. Ndinototi kuti even ibumuriro remutemo rigadziriswe iroro vari kuchamanda kutoti tiri kubirwa maelection yedu. So manje vakaramba vari kure nezanupf zvinogadziriswa sei manje zvekuti maelection aitwe friendly fair sezvo vachitiwo tinobirwa gore negore. Saka vakavarume vari kuMDC vakagavaita sevanhu vakaenda kuchikoro. Ndingangotanga ndiwo mashoko angu.
Manzwa apfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa neAmerica kwakaitwa General Qasem Soleimani vekuIran mazuva maviri apfuura, Iran yazivisa kuti haisisiri muchibvumirano chekurega kugadzira zvombo zvenuclear. America inoti yakauraya vaSoleimani nekuti vakange vachironga kurwisa America asi haina kubudisa uchapupu uhu. Nezuro Iran yakati ichatsiva kuurawa kwakaitwa General Soleimani. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata Dr. Frank Guni.
Mazira atiri kuita ndeyekuti hurumende yedu yemuno yeAmerica vakashandisa madrones kwete rimwe chete asi akati wandei kubhomba nemabhomba anonzi maprecision bombs zvombo zvehondo zvinonangisa panzvimbo imwe chete zvakanyanya kururama chaizvo kuuraya Brigadier General Qasem Soleimani vanga vari mukuru wemauto emuIran anonzi Quds Force kana kuti maspecial forces eRepublican Guard yemuIran. Izvi zvinhu zvanga zvisingatarisirwe kana nani zvake nekuti munhu watanga tagara tichiziya kuti anofamba munyika idzi dzinana Syria naimo muIraq achibatsira vanhu verudzi rwechishia kurwisa matororo ICC neAl-Qaeda uyewo kupesedzera chitendero chavo chechishiite vachinetsana nevamwe vavo vechisuni Muslim. Kuurayiwa kwaakaita kune mashoko akati wandei atingadi kuzotarisa kuti tione kuti chokwadi chaicho ndechipi uye kuti aurayirwei.
Iran iri kuti chii pari zvino?
Pari zvino Iran iyo iri kuti ichatsiva kuurayiwa kwakaitwa mukuru wavo uyu, nekuti uyu anga asiri mutororo, anga ari mukuru wechiuto chehurumende yeIran. Kutaura kuti kana tichitarisa mune zvehondo, America yakatodeclare hondo kuIran. Vanoona sekuti America yakadeclare hondo kuti takudenhai. Saka Iran iri kutoti ichatsiva, asi ichatsiva munguva yainoda iyo, munguva yainenge yatara nenzira dzakasiyana-siyana. Asi nhasi chaiye yavimbisa kuti mukutsiva kwayo ichatagetawo kana kuti ichatarisawo zvinoita nezvechiuto kana zvinosapotwa nemauto eAmerica imo muregion yemumiddle east. Asi tinotarisira kuti Iran haizomirira ipapo, ichanangawo zvekare zvimwe zvinodiwa neAmerica kana kuti maamerican interest ari mumiddle east, anonzi pachirungu masoft targets, zviri izi kuhwisa.
Chatingatarisira munyaya iyi mumazuva mashomanene ari kutevera chii?
Hatifunge kuti Iran inoda hondo, direct hondo chaiyo neAmerica. Inoziva kuti vakaita conventional war ayo vavanorohwa. Saka takatarisira kuti Iran ichaita response kana kuti ichatsiva, ichakwishidza kuurayiwa kwakaitwa General Soleimani neyainonzi pachirungu asymmetric warfare. Kutara kuti inenge isiri conventional, vanenge vachiita kunge zvechigorira zvekuti vakabata apa vakabata apa, vada kudzvenya America kuti irwadziwewo. Chechipiri zvakare, nhasi chaiye Iran, hurumende yeIran yataura kuti chibvumirano changa chiripo chenyika dzepasi dzese dzakamirirwa nenyika shanu dzanga dzasara neUnited Nations kuti isagadzira magwenya anoshandiswa kuzogadzira zvombo zvenyuklia. Yataura kuti yakuzviregedza, haicharemekedze chibvumirano ichocho, nekuti America chekutanga yakabuda muchibvumirano ichocho zviri kunze kweinternational law. Uye yaona kuti Iran iri kuti hazvivabatsire kuramba vachitevedzera zveUnited Nations, ivo vachipindirwa neAmerica ichiita madira ajojina kuuraya mauto eIran zviri kunze kwemutemo uya unonzi international law.
Dr. Frank Guni vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Choki Vibes aenda nenyika sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotangidza basa panovhurwa zvikoro mwedzi uno. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vakatarisira kupedza hurukuro nevashandi panovhurwa zvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.